Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 2018
makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines, maEU guidelines zvakanyatoti tsepete, zvakanyatoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaEU guidelines.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa nesadak uye AU zvine chekuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reprogressive democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Ii ndiyo mimi msoro inao zedu za nasi zichoya kwa muri zichiva kunoku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa nesadak uye African Union zvine chekuita nemitemo yesarudzo. Izvi zvinotevera tsamba dzakanyurwa nesangano reElection Resource Center kwavari kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richikurudzira kuyananiswa kwemitemo yesarudzo nebumbiro remitemo sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. VaMnangagwa vakavimbisa gore rapera kuti Zimbabwe yaizoita sarudzo dzakachena gore rino. Asi mapato anopikisa anosvika makumi maviri nemaviri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe National Electoral Reform Agenda uye masangano akaita seZimbabwe Election Support Network nemamwe anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvinosanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvimirire ZBC ipe mapato ose mukana wakafandira panepfenyuro uye kuti vari kunze kwenyika nevari mumajeri vapiwe mukana wekuvhota sezvinonzi zviri mubumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Ichokwadi Blessing kuti vakanyora tsamba musi wa14 December vachitaura kuti zeki ngaipiwe masimba ekuzvimiririra gwama rayo ringe rakasimba ichikwanisa kuita zvinhu zvayo pasina anenge achinyanyisa kupindira panyaya dzavo. Vachiti izvozvo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina anovamonyorora ruoko nekuti vanenge vane mari dzavo dzakakwana mitemo inenge yavandudzwa kuti vange vakazvimirira zvakanaka. Ndo zvavakanyora vachitaura. Asi saongorora gwaro iri gore rapera ndichiri kuparlamendi kuportfolio committee justice pakaitwa budget takataura navachinamasa kuti vachinamasa panenge paneka kutyora mutemo kuti mari yezeki inoenda yakaberekwa neministry of justice. Constitution inoti vanhu ava vakazvimiririra mari dzavo dzinofanirwa kunge dzichienda kwavari directly kana kuti dzakangonangana navo chete kwete kuti vanozopiwa neumwe munhu. Vachiita zvinhu zvavo vakazvimiririra vachinamasa vakabvuma izvozvo ndo zvaakuitika iye zvino. Mari dzinganetse pano neapo senyika wesina mari asi dzekuzeki dziri kuenda vachipiwa mari dzakanangana neizvozvo. Uyezve vachinamasa vakatogadzira bhajeti ravakaisa parutivi rekuti zeki inge ine mari dzayo dzekuti maelection anga achiitwa zvakanyatsorurama. Yekuti mimwe mitemo inoda kugadzurudzwa Blessing ndoda kutaura kuti takambokumbira vanhu ivava kuti vauye tikaenda kuBulawayo uko kwatairodzana pfungwa nevanhu vakawanda wanda tichibvunza maringe nemitemo yemaelection tikatsvaga vana mazvikokota tikati taurirana yapo tinzwe kuti Mutemo wamuri kuti unoda kuvandudzwa ndeupi chakaonekwa ndechekuti zeki ndo inofanirwa kunge ichiita zvairinosungirwa kunge ichiita zvaisina ari kutadzisa mitemo yatiinayo mukatarisa masada guidelines maeu guidelines zvakanyatsoti tsepete zvakanyatsoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaeu guidelines saka isusu kwatiri kuti tipedze nguva tichiita zvinhu zviripo zvisingatadzise kuti maelection hanzi ari free, fair and credible. Takaona zvisina maturo.
Ko tichitarisa imwe nyunyuto yavanga inayo honorable yekuti aiwa ikodzero yemunhu wese kuvhota angava ari mujeri kana kuti ari kunze kwenyika.
Iyoyo yakakurukurwa zvakare mudare ratakaita. Asi pari zvino blessing kuti titarambe tichitaura nenyaya iyoyo. Ivo vakaikwidza kumatare. Pamutemo hazvibvumidzwe zvinonzi kana nyaya iri kumatare. Unomirira kuti dare ritange radi rapa mutongo tozoteedzera izvozvo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Muzvare Nyagomo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa mitemo kuitira kuti ifambirane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika kuitira kuti pasava nemashoko ekupopotedzana kana kurwisana mushure mesarudzo. Vanotiwo bato ravo harifari nekushayiswa mikana yakaenzana munyaya dzekuzvishambadza padzinepfenyuro pamwe nemapepanhau ehurumende izvo zvavanoti zvinofanira kuti zvigadziriswe. Mutoro wedu wenhau Evans Zininga aita hurukuro navo pamusoro pezvinhu zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kupinda kwavaita tiri kuona kuti vamunangagwa vanotaura zvese zvinoda kunzi zvitaurwe. Kuchema kwaitwa opposition kwese ndozvinhu zvaitaurwa neopposition kuti dai tadai. Taitaita kuti hurumende yedu ite diki mari idzosero kuvanhu. Taitaita kuti kufamba kwavanoita kudimbuke mabasa zvidai zvidai vari kuzvitaura asi hatisati taona kuitwa kwazvo.
Dzirino gore ratapinda iri ndiro gore resarudzo. Imimi sebato rinopikisawo mave papi mukugadzirira kupinda musarudzo idzi?
Shondo mashoma ari kuuya tiratidze bumbiro rezvatichakarira kuitawo kana tichinge tahwinawo rinonzi manifesto. Then nekutangawo kuti tiite kampeni yedu tichifamba maprovinces nekuita iyaya vanoti candidate selection tiona kuti vada kuita maMP vada kuita macancellors ndevapi.
Kune mibatanidzwa iri kudeedzerwa deedzerwa yatiri kuona mapato anopikisa achibatana batana vachiti ngatishandei pamwe chete. Imi muri kuonawo muchipinda here mumibatanidzwa iyi?
Mumibatanidzwa iyi Progressive Democrats of Zimbabwe itorimo imemba yekodhi zvekuti kubvira muna August kusvika November ino ndinda ndiri chairperson wekodhi. Zvimwe zvezvinhu zvandanga ndichifambira pandanga ndiri temu yangu yekodhi chairperson kuti vemdc alliance vauye tibatane nekodhi vekwamaimujuruwo vauye tibatane pamwe chete.
Mikana yekuzvishambadzawo sebato rinopikisa mumaredhiyo, mumaterevhizheni, mumanewspaper muZimbabwe mese iri kuwanikwa zvakaenzerana here?
Mikana iyi yekuti vanhu vange vari panhepfenyuro mumanewspaper, mumaredhiyo nematv haisati yavhurika kune opposition yese muZimbabwe zvichiri zvezanupf chek.
Zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa zvichaita kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzive dzakachena dzine runyararo dzisina mhirizhonga?
Chatiri kukarira ndechekuti dai maelections aitwa pasina kukakavadzana, pasina vanhu vanorohwa kana kupondwa, zvaverengwa zvakanaka pasina zvekubiridzira zvinoenderana nebumbiro remutemo wenyika yedu iya inonzi constitution.
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Masangano akazvimirira masvingo ari kukurudzira vagari vemudhorobha iri vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota gore rapera kuti vatore mukana wechimwe chirongwa chekuwedzera mazuva ekunyoresa chiri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vanhu vazhinji havana kukwanisa kunyoresa kuvhota munguva yakatarwa gore rapfuura zvichitevera kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vazivanai muzorodzi vanokurudzira vechidiki pamwe nevaimbonzi vanhu vekune dzimwe nyika kuti vatore mukana uyu vanyorese.
Tinoona sedonzo rakanaka ratorwa nezeki rokuti voter registration inge ichienderera mberi kutanga musi wa5 kusvika musi wa15. Isu tasvigamuchira tichakurudzira vanhu vese vanogara mumadhorobheni umo munonzi mune mapesendeji mashoma akabuda panhaurwa dzaiitwa mazuva apfuura. Saka tichatora mukana uyu kuita maroad show, kuita madoor to door campaigns nekuita mabhaisikopo mumacommunity halls mudhorobheni kuti tibudise vana vechidiki nemadzimai akawanda vaende kunonyoresa kuvhota vatore mukana uyu kuti vagokwanisa kunge vaizodecida ramangwana ravo muna 2018. Tichatora zvakare mumamines munanamashava mumaplantations umo munowanikwa vanga vachinzi ndoma alliance tivakurudzira zvakare kuti vandonyoresa kuvhota pachirongwa ichi chaakuuya.
Masangano aya anoti anoshishikana neuwandu hwevanhu vashoma mumadhorobha vari kunyoresa kuvhota pachienzaniswa nevanhu vanogara kumaruwa. Pakupera kwechikamu chechina chebvr gore rapera, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakati pavanhu mamiriyoni mana nemazana masere ezviuru zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vakanyoresa kuvhota vanhu vekumaruwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vahardlife tangai vakurudzira vagari kuti vashandise mukana uyu wekupedzisira.
Isu vamiriri vagari tinokurudzira vanhu vedu kuti vachimanyirana vanorejista kuvhota pamopapu yatapiwa ye10 days. Vose vaya vakasara vasina kurejista tinoti ndai murejista kuvhota. Kuvhota kunotibetsera kuti isu sevagari tinosarudza vanhu vekanzuru vamakatingati makansela atinoda isu anovaiwa anozokurudzira kuti service delivery yedu ive inoita zvakanaka. Tisazongowanikwa tichingochema nezveservice delivery asi tisinawo rumwe rubetsero rwatinenge taita. Ngatiitei tigokwanisa kuvhotera vamakanselers anokwanisa kuzotiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka muguta redu.
Vanomirira vakaremara vanotiwo nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa chegore rapera nezvikonzero zvakawanda asi vanokurudzirwa kushandisa mukana wamuka uyu. Mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vakurudzira nhengo dzavo kuti dzisasarire pachirongwa ichi.
Isusu tiri kukurudzira kuti vanhu vakaremara ngavaende vandorejista kuvhota. Chakanakira kuenda kunorejista kuvhota yechino vazhinji tiri kutaura toda self representation asi kana tichida kuti tive neself representation nesuwo tinofanira kurejista kuvhota kuitira kuti vaya vatinogona kuti tive tinozosarudzavo vawane vanovavhotera pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe, uye tiratidzewo kuti tiri part yenyika yokuti tiri vanhu vanofanira kuparticipata mumacivic activities omunyika nemapolitical activities omunyika. Nokudaro toda kuti endai mose mundoregista kuvhota vaya vanga vakasaririra, uye toda kukurudzira vanhu vanogara navo vatakurei vaende kundoregista kuvhota.
Mukuru wezekumasvingo vazekspudurai vakabudisa mashoko ekuti chirongwa chiisa chekunyoresa mumawadhi yemudhorobha chinotanga musi wa5 ndira tichipera musi wa15. Chichaenderera mberi kune mamwe matunhu emasvingo anoti Gutu, Chiredzi, Bhikita, Zaka, Mwenezi nechivi kusvika panopera mwedzi wakukadzi. Izvi zvichange zvichiitikawo mune mamwe matunhu ari munyika. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa4930 shortwave, 15580 shortwave, ne6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare, zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe shoroma yemuVietnam inoita zvekuvaka yakapomerwa mhosva yekufukura hapwa ichifumura zvinokosha zvinechekuita nehurumende uye yakabva yasungwa muSingapore. Gweta ravaFan Van and Vu rinoti kusungwa kwava Van uku kunotevera nyaya yavari kupomerwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvizvarwa zveIran nhasi vachiti zvazokwanisa kutora matano ekupikisa hurumende yemhondi uye ine huori iri muTeheran. Kunyange hazvo mutungamiri wehurumende yeIran ari kupomera mhosva vavengi vehurumende kuti ndo vakatanga mhirizhonga yekuratidzira yekupikisa hurumende.
Veruzhinji vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachasimudzira upfumi hwenyika, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti panoda kushandwa zvakasimba kuti izvi zviitike, kwete kungotaura chete. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari veMuHarare vakaita samuzvare Tatenda Munyaradzi vanoti upenyu hwanga hwakavaomera mugore rapfuura sezvo upfumi hwenyika hwakanga husina kumira zvakanaka.
2017 upenyu hwanga hwakaoma. Takati kushaya mari mumabhengi. Kuda kuti wane mari yacho mubhengi waimira secure akareba. Maeko cash acho taichajwa ma10-20%. Zvinhu zvazvakaoma 2017, maprices aingokwira, fuel yomboshayikwa. Zvinhu zvese zvazvakangooma, hapana chaa chakapfava.
Amai Charity Magadu vanoti vane tarisiro yekuti gore rino richave gore rebindu razvinhu sezvo nyika yave nemutungamiri mutsva.
Tikutotarisira kuti zvakabvawo vamugabe pakuyava Munangagwa vachatanga kugadzisawo upfumi hwenyika, kusimudzirawo vanhu kuti tiwanewo mabasa. Nekukwira kwangu kuchiita zvinhu zvigodzikawo, zvinhu zvigostabilizawo munyika, ndozvo zvatiri kutarisira zvikuru muna 2018 munomu. Saka tiri kungovimbawo kuti semutungamiriri mutsva achauya nemanew ideas achiita kuti tisimukire mabasa, tiwane mari kumabhengi. Ndozvatakanyanya kutarisira gore rinori.
Uye vari vegurukota rinoona nezvemitambo muhurumende yeparutivi yevamogen tsvangirai kana kuti shadow cabinet vanoti vamunangagwa kana vachinzi vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika zvichaonekwa nekuti veruzhinji vave kuwana mabasa here.
Chakakosha munyika kuti nyaya yeupfumi ifambe mberi zvakanaka inyaya yematongerwo enyika. Vamunangagwa chavanofanira kuti vaite sehurumende iripo yakapindawo neukobokobohu ndezvekuti vagadzirise nyaya yemareforms. Vakagadzira nyaya yemareforms kuita kuti vana vaZimbabwe vaende kumaelections akanaka, asina kutyisidzirana, asina kurwisana. Zvinoita kuti even vanoinvesta, vanonzi mainvestors zvechirungu vaya, vanoinvestawo vakafara, vane confidence kuti mari yavari kuisa munyika ichashanda zvakanaka, ichacreata mabasa, ichadii. So chakakosha izvezvi pahurumende iripo iyi ndezvekuita mareforms, maelectoral reforms, kuita kuti nyika ive nerunyararo, nyika ive nemainvestors ane confidence to invest mari yavo kuti vana vaZimbabwe vawane mabasa, zvinhu zvifambe.
Dzezveupfumi zvakare uye vashanda nesangano relabor vanoti upfumi hwenyika hunokwanisa kusimukira kana hurumende ikakwanisa kudyidzana nedzimwe nyika idzo dzavanoti dzine vanhu vanokwanisa kuzosima mari yavo munyika.
I think chirunyawadiwa muekonomi yedu nyaya yekuti tisimudzire nyaya yeconfidence. I think pane dambudziko riripo parizvino nderekuti vanhu mainvestors havasati vane confidence yakanyanya muhurumende. Saka hurumende inofanira ku implementa ma institutional reforms, ma political reforms, anoita kuti confidence idzoke muekonomy. Confidence yakadzoka, mchaona kuti foreign direct investment inflow inosimuka. Mchaona kuti even mari kutambudzika kushaikwa kwemari mu formal market kuno improve, nekuti vanhu vanenge vane confidence nema formal institutions. But zvinotouya chete kana tagadzirisa maparastatals edu, kana taiunza mapolitical reforms, taiita maelections ari credible, then my investors anounza mari. Uyezve vemabhizimusi vari muno muZimbabwe vanokwanisa kuwandudzawo mabhizinesi avo.
Zvichakadai, vamunangagwa vanoti hurumende yavo ichashandawo zvakasimba kuti isimbaradze ukama hwayo nenyika dzekunze, kusimudzira nyaya dzekurima nekuwanikwa kwemabasa pamwe nekurwisana neuori uhwo vanoti huri kukonzerawo zvakare kuwira pasi kweupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Ye MDCT mudunhu remashonaland central iri kuchema kushaya kwasadyaro webato iri mudunhu vaJustin Chitate ava vakashaya nemusi wesvondo. VaChitate vanonzi vakadonha vachibva vashaya muchine mwekunge vachangopedza kutaura pagungano rekurangarira imwe nengo yebato ravo yakashaya masvondo adarika. Mutauriri webato reMDCT mudunhu remashonaland central vaSeimo Mene vanoti mutumbi wavaChitate warara kumba kwavo kuWaterfalls uye nhasi waendeswa kumusha kwavo muBhuku reKwanzvere kwanyava kuBhindura uko vari kutarisira kuradzikwa mangwana. VaMhene vanoti sebato varasikirwa zvikuru nekushaya kwavaChitate sezvo vanga vari baba, mukoma, mutungamiri uye chipangamazano kumunhu wese kwete nengo dzeMDCT chete. VaChitate vanonzi vasiya mhuri yakakura ine vana vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei huri kure yataita navamhene pamusoro penyaya iyi.
Hungu Jonga mwana wamai tiri kuungudza, baba wedu weprovhinsi akashaya, akashayira ari pabasa, akanga ari kuwadhi 17 Bhindura South, kubvaiva nememorial service yeumwe wedu ainzi Stuart Muronzi. Vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa, vakazofira munzira vaakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vaChitate vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita on and off kumashure. Ndinabvinyatsoziva kuti musi uyu chii chachatsviga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadii vaChitate?
Achitate vanga vagara, ini kunyatsozivana navo, ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizokushandira musangano wavo, vaishingaira chaizokushandira change.
Saka urongwa hwakamira sei pari nhasi vaMhene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kuWaterfalls kuHarare. Nhasi vasimudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare kwanzvere kwanyava kuBhindura tozovigwa mangwana uko kwanyava kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Nozivawo semurume anogona kumira pagunda kurwisana neZanupiefu unonge utori murume chaiko, hauzoita murume womanga.
Imiwo sebato marasikirwa zvakadii nekushaya kwavaChitate?
Jonga mwana wamai, unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatsekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura hozi batano kuko mupombera mwachima chemuzukuru kuti rwisa nekubvisa ZANUPF. Hapadi kushota, wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka. Tinoona kana mvura chaimo makabviswa munhu makanga apiwa redi kadhi, hamuzotamba munotamba muri demoralized. Ava anaChitate ava ndo anatongogara wedu kweMDC vaakufa taakupinda mupenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vaveuzotikuta vedu yealliance nevese vacross the political divide vaveuzotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguvai mangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa?
Mangwana anoigwa kwanyava kwanzvere Zvere Village, uchangosvika panyava pamasoro. Imba yakanaka iri padzidzire pamasoro ipapo ndopamba pavaChitate. Ndinodaira urongwa hwakazofamba zvakanaka.
Avanga vari mutauriri weMDCT mudunhu remashonaland central vaSeimo Mene vari parunhare muBhindura neStudio 7.
muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zvisungo zvevechidiki mugore idzva ra 2018.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318.
Makateri raku nipenyuro yevanhu ye Studio 7, tirikute penyura tirimu Washington DC. Nako kambo makamarada kubva kuna Sulumana Sulo Chimbetu tabatasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezongwa ede apera, regaiti mbotarisa msori na osa kare.
Guru kota runona nezvemitemo, vaziyambi ziyambi, vano tuurumende, yaita zvose zvinodiwa nesadik uya African Union, zvineche kuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri wesangano reprogressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo, ne vamwe vemapato anopikisa vanoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino uye dzichitwawo murunyararo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana, mangwanani na 6 a.m. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiya mina Chris Kande munhau dzeIsindebele.